ichokwadi rwendo rwakakosha nechikonzero chekuti Zimbabwe neUganda tinodyidzana zvakasimba chaizvo kubva panguva yatakarwa hondo yerusununguko. Tose tinoziva kuti Uganda yanga iri pasiwo pemabritish ikawana kuzvitonga muna 1962 ikatibatsira nemazano nekuronga kwataiita kuti tirwise hurumende yaSmith. Tinoona rwendo rwaitwa naPresident rwokuenda kunobatsira kuvepo pakupembererwa kweindependence yenyika yoyo zvizvinhu zvakakosha, uye tine zvatiri kuona kuti President vane zveupfumi hwenyika zvavari kufambira zvakare, kuti tingabatsirane sei pakati peUganda neZimbabwe kuitira kuti upfumi hwenyika dzedu huenderere mberi. Ndedzipi nzvimbo dzatingabatsirane, ndedzipi zvinhu ndezvipi zvatingawane zvatingadzidziwo kubva kuUganda ikoko? Saka tinoona rwendo rwakakosha chaizvo.
Asi vamwe vari kuti vamunangagwa dei vasina kuenda kuUganda pari zvino, nekuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka. Vana chiremba vane nguva yakareba vachiramwa mabasa, nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka, nekudaro kungatove kutambisa mari kuenda kuUganda pari zvino.
Izvozvo ndo zvatiri kuti President wakaapoinda minister wehealth. Saka kana iri nyaya yemastrike emadokta, ndo basa raminister of health. Pana minister zvakare gurukota rezvevashandi, iroro minister of labour varipo zvakare kuti vaongorore nyaya dzemachiremba aya, vaone kuti panyaya dzavari kutaura kugununa kwavari kuita nenyaya yemari dzavanotambira zvingagadziriswe sei. Saka izvozvo hazvingamisi ofisi yemutungamiri wenyika kuti iite zvainofanira kunge ichiita.